chekwata ichi nezuro chakatadza kuita gadziriro yacho munandare ichatambirwa mutambo uyu yenational sports stadium mushure mekubvarirwa kunze kwenhandare iyi nevaridzi vayo veministry of local government and public works zvichinzi vezipa havana kubhadhara mari yekushandisa nhandare iyi pamusoro pezvo hapana chivimbo chekuti kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona achange ari munhandare nesvondo sezvo madhokotera emawarriors achiri kurwisana nekuona kuti anaya pachiri nenguva kwasara mazuva maviri chete kuti mutambo utambwe izvi zvauya zvekare mushure mekunge mumwe mutambi wechikwata ichi anovimbwa naye Mavelas Nakamba asiri kutamba necongo mushure mekukuvara achitambira chikwata chake checlub Bruges kubelgium Mawarriors haasi kuziva zvekare kuti vachatambisa zvipfeko zvipi mushure mekunge zvipfeko zvavaive vavimbiswa kubva kuumbro yekuunited kingdom zvisina kusvika sekuvimbiswa kwaive kwaitwa Mawarriors nevatsigiri venhabvu avo vaidawo zvipfeko zvakafanana nezvevatambi vavo Mawarriors nhasi vaiita gadziriro vari muyada complex vachinzi vachapedzisira gadziriro iyi vari munational sports stadium mangwana mangwanani asi murairidzi wemawarriors Sunday Chidzambwa haasi kutarisa zvese izvi achitaurira vatori venhau kuti vatambi vake vajaira zvinhu zvakadai achiti ari kuona Mawarriors achisimudza chaunga nekukunda nesvondo
vatambi vangu vanofarira mitambo yakaoma zvakadai ndiri kuona vachifadza nyika yese nemusi wesvondo
mutori wenhau dzemitambo valeopold munhende vanobvumirana nachidzambwa vachiti ivo Mawarriors asangana nematambudziko akadai kakawanda zvekuti havasi kuona zvichivatadzisa kukunda
takavaona marovera vakaita liberia after mapreparations mamwe anga akadhakwa anga aitwa nezifa but because vanga vari motivated enough takairova 3-0 vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuzimbabwe nekwavari vanoda kudzokera kwavanga vari last time saka vachatongotamba vari motivated im sure iyi game ritinohwina
Mawarriors ari kungoda point imwe chete kubva mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafinary eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi maneja wavo vawellington pandare vane chivimbo chekuti Mawarriors ari kutora kwete point imwe chete asi mapoints ese matatu
tikutarisa kuti vachimbopedzisa nyaya yavo tiende kuEgypt kwataenda katatu kese timbopfuurawo pagroup stage timboendawo kumberi
pari zvino zimbabwe ndiyo iri pamusoro pegungano iri nemapoints manomwe mapoints maviri pamusoro pecongo dr uye zvemapoints matatu pamusoro peliberia necongo brazzaville nevatambi vechikwata ichi vari kuona pasina chiri kuvanetsa mumutambo uyu sekutaura kwemubati wepagedhe george chigova
hapana zvatofanira kuchinja chiriplanetu ndiyoyo don't have much pressure iyo ndizvani pressure yakanyanya yekuhwina
vanotevera mutambo uyu vari kutarisira kuti vamunangagwa vachabudisawo mari yekupa vatambi ava kuti vakunde mumutambo wakakosha uyu zimbabwe yese iri kutarisira kuti Mawarriors achavasiya vari mumafaro pachapera mutambo uyu nenguva dza5 nesvondo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.